haisi seZimbabwe yekuzosora tinomatambira mashokawa tichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachirwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha. Asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo kutangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare achati chiita, tichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyira mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuhwina. Asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June. Kana tadarika 30 June, musi watinongosvika 1 July, munhu unenge ava muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver.
Mapepa ewaiver anotanga kuapplyiwa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS. Ndopainotanga kuapplyiwa ipapo, then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplyiwa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha, gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.